Vakamambo vakasarudzwa kutungamira Zipa mushure mekukunda muzvinabhizimisi vaPhilip Chiyangwa nemavhoti makumi matatu nemashanu ivo vaChiyangwa vachiita mavhoti makumi maviri nemana musarudzo yakaitirwa pane imwe hotera muHarare nezuro. Izvi zvave kureva kuti vakamambo vachatungamira nhabvu muZimbabwe kusvika muna 2022 apo pachaitwa World Cup kuQatar. Vakamambo vari kufara nekupiwa basa guru mumitambo muZimbabwe vachiti ivo havasirivo vakakunda pasarudzo iyi asi mhuri yenhabvu munyika.
Tinokunzwa kufara chaizvo because handisiri ndahwina, it's the nation that has won in the Premier Football.
Vakamambo vanoti chishuwiro chavo ndechekuti nhabvu isimuke muZimbabwe kusvika pakukwanisa kubhadhara zviri mutsindo vatambi nezvikwata. Vakamambo vari kuvimbisa huchi nemukaka.
Ndoda kuprofesa kuti bhora rauya kumunhu webhora and vanofanira kutarisira zvakanaka zvakawanda mubhora.
Vakamambo vanoti chekutanga vari kuda kubvisa mahofisi eZipa kumahofisi avaChiyangwa apo vashandi vesangano iri vari kuita basa ravo.
In terms of priorities, I'm sure you are aware that our office has been operated from...
Pazvinhu zvitatu zvaichatanga kuita chekutanga kubvisa mahofisi eZipa kubva kumahofisi avaChiyangwa kwaari pari zvino.
Vakamambo vatarisana nekuona kuti chikwata chenyika cheMaurias chabudirira kuenda kuma-2019 Africa Cup of Nations apo Zimbabwe iri kutamba neCongo Brazzaville muNational Sports Stadium musi wa-22 kurume. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo uyu kuti ibudirire kuenda kumafinary zvekuti pari kudiwa mari yakasimba mugadziro wechikwata ichi. Pari zvino Zipa inonzi ine zvikwereti zvinosvika mamiriyoni masere. Kunyange hazvo vasatungamiri nhabvu muZimbabwe, vaChiyangwa vanoramba vari mutungamiri wenhabvu kuchamhembe kweAfrica neCOSAFA. Aive mutevedzeri wavo vaOmega Spanda vakakundwawo musarudzo iyi 37-22 navaDisbanda. Vamwe vakasarudzwa kupinda bhodhi reZipa ndavaSugar Chagonda vachamuchiwanza vaFirimon Machana navaBrighton Marandule. Zvichakadaro chikwata cheFC Platinum chakatamba sechakasvikirwa apo chakaenda kuCongo Brazzaville ndokunoita mangange 1-1 neOyo Oto. FC Platinum yave kungoda kuita mangange 0-0 kana kukunda kuti ienderere mberi nemakwikwi aya. Kugona kunenge kudada ine chishuwirowo chekutevera mutsoka dzeDynamos Capes United nemunomutapa kusvika muMin League stage yeCup Champions League umo mune mari zhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.